Mapfupa angu achamuka, aya ndio mashoko anonzi akataurwa naambuya nehanda apo vakaurayiwa nevachena veBritish South Africa Company vainge vapamba nyika kumakore kutanga muna 1890 vachitora minda uye kubata vanhu chibharo nekuvashandisa vasingabhadharwe. Kubata vanhu senhapwa uku kwakapa masvikiro ambuya nehanda nasekuru Kaguvi nevamwe kutungamira vanhu mukupandukira vachena kubva muna 1896 kusvika vabatwa muna 1897 kumazowe. Ichi ndicho chimurenga chekutanga. Ambuya nehanda vakapomerwa mhosva yekukurudzira kupondwa kwemumwe mudzviti H.H. Pollard aizivikanwa nekuitira vatema utsinye. Mushakabvu muzvinafundo chengetai Jonas Mudadirwa Zvobo vanoti mufundisi wekereke yeRoma Father Francis Rickards vakapiwa basa rekubhabhatidza ambuya nehanda sekuru Kaguvi nevamwe vasati vaurayiwa. Mbuya nehanda vanonzi vakaramba kusvika mukuura wako wakaitwa musi wa27 kubvumbi muna 1902. Asi sekuru Kaguvi vanonzi vakazotenda kubhabhatidzwa mushure mekunzwa mbuya nehanda vachiurayiwa vachiita ruzha. Kunyangwe sekuru Kaguvi vakabhabhatidzwa vakangourayiwa zvakadaro mushure mekupiwa zita rekuti mushure mekupiwa zita rechikristu rekuti Dismas. Kuombia nehanda ndiani chaizvo vakanzvera nhoroondo yeZimbabwe uye vakadzidzisa paUniversity of Zimbabwe mushakabvu muzvinafundo David Norman Beach vanoti charwenyakasikana raive svikiro remhondoro nehanda inonzi navanasorojena yaive mwana wamambo Mutapa yakararama kumakore ekuma1400 asi mhondoro iyi ndiyo inonzi yaisvikira ambuya nehanda vanozivikanwa neruzhinji. Zvaitwa nehurumende handi kekutanga kupa ambuya nehanda ruremekedzo. United Nations muna 2015 yakatambira magwaro ekuurayiwa kwavo kuti apinde munhoroondo yepasi rose kana kuti World Register chinova chiremekedzo chikuru pasi rose. Panewo chipatara, zvimwe zviumbwa, nziyo nemigwagwa zvakapiwa zita ravo. Kunyange hazvo paine kugunun'una muvanhu pamusoro pechivezwa chambuya nehanda icho chichaturikwa muHarare pakati pemigwagwa Samora Mashel naJulius Nyerere vari kuveza chivezwa ichi vaDavid Mutasa vanoti izvi hazvisi kuzokanganisa basa ravo uye vachakwenenzvera chivezwa ichi kuti chiite sezvinodiwa nehurumende. Mufananidzo uri kushandiswa kugadzira chiumbwa ichi wakapiwa hurumende nevanochengetedza nhoroondo yenyika veNational Archives. Chivezwa chambuya nehanda chiri kugadzirwa kuNyati Gallery kuSnake Park muHarare. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakashanyira nzvimbo iyi kunoona chivezwa ichi apo pakazobudiswa mifananidzo iyo yakamutsa mutauro munyika. Asi kunyange hazvo pane vakawanda vanoti chivezwa ichi hachiratidzei zvainge zvakaita mbuya nehanda pamadande mutande akasiyana siyana. Vamutasa vanoti varidzi vebasa vari kufara nezvavari kuita.
Vandakati pabasa vari kugutikana ndakuti kuuya kwavo vanenge vari kuuya kuzonangisa hachisati chapera, and then kana paine zvinoda kugadziriswa zvogadziriswa, but vari kutaura wavo vanenge vari kutaura ndichazofara kana tazonaso kupedza maybe pachine mwedzi miri yekuti tipedze zvinenge zviri zvichida kugadziriswa zvichagadziriswa.
Vanoti havangatadze chivezwa cha mbuya nehanda sezvo vakatombogadzira zvimwe zvakawanda izvo zviri munzvimbo zhinji dzakaita seMarcus Garvey Library kuUnited Kingdom. Vamutasa vatiwo vakagadzira chivezwa cheshiri iri paReserve Bank pamwe nezvimwe zvivezwa zvambuya nehanda zviri muparamende. Vati social media ndiyo yave kupa vanhu simba rekutaura zvavanoda asi vakati izvi hazvikanganisi basa ravo.
Ndiyo zvinongoita vanhu ka kumasuro kutanga tisina wana social media, saka iye zvino izvi wako and munhu anongotaura zvaari kufunga hapana kumumisa kunoita ndakuti ndizvaari kungofunga ndizvaadakungobatipuridzake.
Mukuru wechikamu cheNational Museums and Monuments of Zimbabwe Dr Godfrey Mahachi vati basa riri kufamba zvakanaka.
Saka tingatiiko basa iro restechue yambuya nehanda pachayo inenge yaitawo progress yakanaka. Chasara ndichokuti iko pamwe zvinoda kugadziriswa kana zviripo zvogadziriswa so that chinoturika chivakwa chambuya nehanda chinenge chichiita probably a good representation kuchemeshe mambo ya nani.
Kunyange hazo pange pachitarisirwa kuti chivakwa ichi chichaturikwa svondo rino, vama achivati avakwanisi kutaura kuti zvichaitika here kana kuti kwete, vachiti izvi zvinoenderana nekuti basa riri kufamba sei pachivakwa ichi. Pamwe nepachichaturikwa asi mumwe murayiridzi wezvidzidzo zvenhoroondo kana kuti history asi asingabvumidzwe kutaura nevatori venhau audza Studio 7 kuti zviri kuitwa nehurumende zvakanaka chose asi zvingadai zvakaitwa kare.
It's invalid, so that it will remind the future generation, my heroes and heroines that I thought Zimbabwe instead. But considering our economy, there are more pressing issues that resources able to be channeled through Gwenda Ikoko, and we are expecting the church.
Mumwe mugari wemuHarare, va Jason Shumba, vaudza Studio 7 kuti zvinhu zvakaoma munyika pari zvino, uye vanoona sokuti dai hurumende yakoshesa zvinhu zvinobatsira veruzhinji.
Panguva inoyi hazvina kukosha kunge tichikoshesa zvibumbwa izvi, hazvina zvazvinounza rubatsiro mukati menyika yeZimbabwe panguva inoyi. Shara iriko izvezvi, vanhu vana mbeu tirungonzi tumbvudza, asi mbeu chakachera makomba zvati tati tapiwa mopedzera mari yose kuchiumbwa chambuya nani. Handiko kurangarira mbuya nanda muchitinyepera kuti dhobha rinira mvura.
Vachenesani Ndungakwa vesangano reRevolutionary Research Institute of Zimbabwe vanoti nyaya yekuti parichita mutauro pamusoro pechivezwa ichi inoratidza kuti hapana kuwirirana munyika pamusoro penyaya iyi.
Chinhu chese chakanaka chinotambirwa chikonzere mutauro, zvakafanira nekubuda kwakaita Mugabe. Munhu wese akangoendawo achingomwa achipembereka nemotikari.
Vama hachivati hurumende inoteerera zviri kutaurwa nevanhu uye bazi ravo rinotevera gwara rinodiwa nehurumende, asi vati zvivakwa zvakaita sechambuya nehanda zvakakosha chose munyika, vachiti zvinoita kuti vanhu vazive kuti nyika yakabva kupi.
Saka inhoroondo yeZimbabwe yatinenge tichiita chicherechedzo chinoita kuti iko vana vanhasi nevamangwana vawane something physical, something tangible chinoita kuti iko chivarangaridze nehistory yavo iyoyo nokuti yakakosha.
Vati zvivakwa zvakaita sechambuya nehanda zvinoita kuti vana vemazuva ano vaonewo zvinobatika nekuvarangaridza nezvenhoroondo yenyika yavo. Ambuya nehanda vakasimudza mweya wehondo muchimurenga chechipiri zvakapa kuti Zimbabwe iwane kuzvitonga kuzere muna 1980. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.